zvatovepache nakuti South Africa iri kutora mativi yakambotanga hayo ichida kunyepera nyepera kuti aiwa isu hatina divi ratakarerekera tiri pamukati pakati vaya vanonzi unaligned movement asi chokwadi chaakubuda pachena kana tichida kutaurira chokwadi kana ini ndichiti pane vanhu vaviri vari kurwara ini handina divi randakarerekera asi umwe wacho pavaviri apa akazobatwa nemhosva yaapara inini ndinofanira kutobatsira kuti asungwe ndekuti apa paparwa mhosva kana waakuti munhu ndaakudzivirira gororo iroro ndaakutodzivirira munhu uyo ari kupomerwa mhosva ndotomupa kwekupotera ndotomupa pekuvanda achivanda mitemo yaachikora hakuchisiri kuti handina divi randakarerekera zvatobuda pachena kuti pane wandiri kusapota pane varivira saka South Africa yatobuda pachena kuti yasarudza divi rairi kuda yasarudza divi reRussia.
Ipapo mungatobatsirawo nevateereri vanodawo kunzwisisa mutemo wacho weimmunity uyu unoshanda sei?
Mutemo wediplomatic immunity unoshanda pakuti unodzivirira vaya vatingati vanenge vachishanda mune imwe nyika vakamirira imwe nyika kana kuti vatingati pachirungu maambasada kana kuti madiplomati. Saka kana padai kwakuri kuti pane ambasada wekuRussia ari kushandira ari muSouth Africa otyora mitemo yemuSouth Africa imomo anogona kunzi uyu haasungwi ngekuti akadzivirirwa nediplomatic immunity. Asi hazvisiri izvo zvatiri kuona pana vaputin. Vaputin vari kupomerwa mhosva dzekutyora international law. Arrest warrant yavakapuwa yakabva kuInternational Criminal Court inova iyo dare gurusa pano pasi. Saka zvadonho ratorwa neSouth Africa iri hapana zvarinoreva sekunzwisisawo kwatinoita mitemo iyi.
Saka ukama hwave kuratidzwa neSouth Africa pakati payo neRussia uhwu hunoisiya imire
taya dzakatombobuda dzekuti South Africa yaakutotengesera Russia zvombo zvokuti yende chinouraya zvizvarwa zvekuUkraine zvisina kana mhosva yadzakapara. Saka makaona nyika yaakuita saizvozvo mudunhu medu munomu mekuchamhembe kweAfrica yaakutopinza region yese dunhu rese mudenja ndekuti zvinogona munoziva maworld war akarwirwa yatinoti mafirst world war second world war yakanzi iworld war nekuti nyika dzimwe idzi dzanga dzaakupindirawo dzaakutorwawo kumativi enyika hombe dzacho dzairwisana kuna naEurope ikoko. Saka even ana Rhodesia nevamwe vakatorwawo muworld war ndekuti vairwa kudivi rwemaBritish. Saka ndozvakutozotyisa izvi nokuti kwakanzi kwaikuita world war South Africa inotozobatanidzirwawo nekuti inenge yakutodziri kudivi kweRussia.